Spam.
Spam, man.
Direct to X.
You know, also, you made this.
Lovebeats.
Din Rambo. DJ Troy.
The wise man.
Gova kazhinji unenge chingo chema chichiko chitika chikunetsa funga zvakawanda moyo zvotorwadza pati ona moyo wangu ndatobata iwe ndatobata iwe kapfugama ungotenda zvirwiseka nemivivo zvakawanda kana nguva yacho yakawanda unozoshanya madimoni zvimwe nguva hona ndinotomboshaya kuti chichikuitika madimoni kumuka ndichivhurumuka ndichiridza mhere ndichichema madhimoni ona ndakutongogara ndichishaya kuti chichikuitika madhimoni ndombotraurara ndanamata ndombofugamaka iwe isa ibvi pasi hakona kuregerera utano hwako inguva zhinji hona ive ichapora ukaona usina machallenges in life hausi munhu saka yedzewa iswa pamuedzo zvinhu zvacho zvigobuda iwe zvigonaka iwe hakona kuzo fed up but hona ndatiramba uchimirira nguva yako hona madhimoni akauya wakararamuka unamati inguva yako sambo chazvo kawanda vanhu vakawanda vangatauri but iwe inguva yako hona vachema vadini pana ari kunzwa inguva yako fugama unamate votenda kuna ishe kozi nguva ichakwana madhimoni hona akupedzera madhimoni zvinhu zvacho zvosheya uita senemadhimoni breni dzacho dzotendera nemadhimoni uita kunge akupengawo madhimoni takakuudza fugama uchiita uchinamata kwadama usazvipeka nguva yakawanda yekuda kufungisisa chizviisa kuna musi madhimoni hona anotadza kutorara achibatwa nematsikirira uveri madhimoni zvinhu zvacho otoshaya obata papi ofunga kugaya pamba iwe madhimoni dzamara mupinda anotanga kuita kunge munhu azvidzvidza madhimoni mungomubata but imwe hamunga pawa rakawanda madhimoni.